manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarowo ndiri padhimu. Chandakagara pasi saka mapurisa anguya ndibvatanga uruva vanhu. Ndakuona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira.
Vamutongi vedare rehaikoti vamusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order iki chinoti munovapila kumajistrate courts saka atizo ndokwamungadei maenda paina muchekuya kunoko pozisini inovai yatisingabvumirani nayo
Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa nezuro manheru. Vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa akachikora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchifanira kuitwa nhasi uku. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuTanzania kumusangano weSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reHarare raswera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru nezvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichida kuratidzira sechikumbiro changa chaitwa nekukurudzirwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mapurisa anodzivirira nyonga-nyonga aswera achitandanisana nevanhu achivarova nemboma pamwe nekushandisa hutsi hunokatyidza senzira yekudzinga vanhu vange vachiratidzira ava. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mapurisa ange akazara mumisha inogara veruzhinji uye mune mimwe misha mapurisa ange achirambidza vanhu kupinda mudhorobha zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nhasi asi zviri zvevanhu pamwe nevashandi vakwanisa kupinda uye zvimwe zvitoro nemahofisi zvambovhurwa mangwanani asi zvinhu zvazoita manyama amire nerongo panguva dzekuma 10 mangwanani apo mapurisa arambidza vanhu kupinda muAfrica Unity Square umo mange muchifanira kuungana vanhu vasati vatanga kuratidzira. Ipapo vanhu vabva vagara pasi panosangana migwagwa inoti Semunyoma naJason Moyo vachimba dzimbo dzakasiyana siyana. Pavaramba kubva mapurisa ndopatanga kurova vanhu zvakaipisisa uye pane vanhu vakawanda vakuvara kusanganisa mumwe mudzimai aendeswa kuchipatara neveRed Cross. Vamwe baba vabva kumusha weHatfield vanoti varohwa zvakaipisisa vakarasikirwa nezvinhu zvavo.
Nerova musana wesu tatakagara pasi majono baba kumhanya chorasikirwa nevamuchandamuka. Foni yangu chimba yadona kana kambuzi saka ndine makunda dzangu nema ekokishi yadona ivo vachatoita samunhu zvivana saka
vamwe amai varamba kutaura zita ravo varatidza Studio 7 mavanga ange ari kumusana kwavo uye vati vazopona nekupinda mune imwe imba muna Jason Moyo.
Ndarowo ndiri padhimu chandakagara pasi saka mapurisa anguya ndibvatanga uruva vanhu ndakuona pane mumwe mubuilding yatangobvumidzwa kuti tipinde.
Kubva ipapo mapurisa atanga kumhanyisana nevanhu vange vachiratidzira vachibva kumativi mana eguta achishandisa hutsi hunokatyidza uye pasungwa vanhu vanodarika makumi masere. Muzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House wange wakavharwa nemapurisa uye kusvika nguva dzekuma 1 zvitoro zvese muguta zvange zvinenge zvakavharwa kuta rave dongo. Mutungamiri weMDC Nelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makuma sere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaitisisa. Vachamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaita kwakaitwa ndodzo kurira zvakare. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kwarakaita kuratidzira nemapurisa nezuro manheru. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Musakwa nhasi vatura mutongo wekuti MDC yanga ichifanira kuenda kudare raMajor Street nechikumbiro charo kwete kuuya kudare repamusoro. VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare raMajor Street kwete kumhanya kudare repamusoro. Mapurisa akazivisa utungamiriri weMDC nezuro manheru kuti bato iraisa kwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achityira kuti paizoita mirizhonga mukuratidzira uku, uye mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira nhasi. Zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta eMDC vaAlec Mchade Hama.
Vamutongi vedare rehaikoti vaMusako vatizona kana pachinge papuwa prohibition order ekitinoti muno apila ku magistrates court saka ati so ndokwa munga de maenda paina mchekuya kunoko posini inoi yatisinga bumerani nayo nekuti kakawanda tichiuya kunoko tichingwa na mahoda akafanana nayo waya asi isisi taitawaya on review enti hapana chinotimisa kuti tiuye ku review nechimbi chimbi inonzi agent chamber application.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vatenda ibiti vati havana kufara nemutongo uyu.
Izvi zviri kurakidza kuti hurumende yamunangagwa ihurumende inodzvanyirira kodzero dzevanhu, ihurumende inotya vanhu. Zvinorakidzira zve zvakare kuti kubva patakabva muna October November 2017 tichiuya nawo kodzero dzevanhu dziri kudzvanyirirwa. Isu semagweta hatina kufara nemutongo asi tinoziva kuti ndo mutongo wacho wapo. We are not going to appeal to the magistrate court because hazvina zvatinotibatsira. Chatisharamba tichingoita isusu seMDC ticharamba tichiratidzira. Tine demonstration kuBulawayo, tine demonstration kuGweru, tine demonstration kuMasvingo, tine demonstration kwaMutare next week. Iwayo makodzero iwayo achaenderera mberi because zviri pamutemo section 59 yebumbiro remutemo reZimbabwe.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva nemuvhuro vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare. VaChamisa vativo vachagara pasi neutungamiriri webato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Ngatisimbei vanhu, hakuna chinouya takagara. Nyuchi dzinorumba dzine uchi. Kuboela kwemvura kuratiya kuitika. Zvingaoma sadzara kwata rinotoibva harite mbodza. Simbai zvingaoma ngatitarise mberi. Nyika inouya zvinhu zvichanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Mo Madhuku avo vanotungamira bato ravo reNational Constitutional Assembly iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Chekutanga ndechekuti mutemo uripo wePublic Order and Security Act inoziposa wakajeka nezvaunotaura. Unotaura kuti kana paitwa prohibition order anenge asina kufara neprohibition order anoenda kwamagistrate unoita izvozvo. Saka uyai munhu anga achienda kuhigh court achiti agent chamber aitozviziva kuti high court haifi yakadii yakabvuma zvinhu zvakadaro. Saka mutemo waitwa nedare uri correct, ndo zviri mupublic order security kana munhu akaiverenga zvakanaka.
Zvichakadai vabiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare. MDC inoti haisi kufara nemafambisiro ari kuitwa zvino munyika nehurumende yavamunangagwa. Izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhinji vanhonge svosve nemuromo. Bato iri rinoti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiriri wenyika yegore rapera. Kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Izvo zvakatsimirwa nedare reConstitutional Court. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine urombo vateereri, gaiti dzokere zvakare kuna Godwin Mangudya kuti atipe zvanga zvichitika Muharare.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti pane vanhu makumi masere vasungwa nemapurisa uye pane vanhu vasere varohwa zvakaipisisa. VaChamisa vashora kuita kwamapurisa uku.
Ndo zvinoita madusura ese, asi hakuna dusura rinorarama nokusingaperi. Madusura ese kana ooneka anooneka zvine muonekezo. Ndosaka muchiona muchero unenge woda kukuva unobva waita mbiri nemandorokwati kwese kwese. Ndozvamuri kuona zviriitwa naNamunangagwa kuti kangoma kaakuda kuparuka kaakuda kutsemuka. Ndozvazviri kureva, asi isusu hazvitikahamadzi nekuti takazviona zvakamboitana naPol Pot, vana Sheshesko, vana Idi Amin, vana Munangagwa. Ndomaitiro evanhu vane hundimindoka, asi vanoenda chete.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu makumi masere nevatatu muHarare nhasi.
Godwin, pari zvino tabata vanhu vanoita 83 kuHarare South, tabata vanhu vanoita 46 kuchitungwiza, 15 muHarare Central, 22. Chinongoda kuti veruzhinji vazive ndechekuti mapurisa vane constitutional mandate inotaura kuti mapurisa kana panenge pachiita vanhu zvavanoita, vanhu havafaniri kupwanya zvinhu, vanhu havafaniri kuchisidzira vanhu. But sandizvo zvataona zvichiitika paground. Godwin
Vanyati vati mapurisa aita zvaita nhasi nokuti zvange zviri pachena kuti vanhu vange vachiratidzira vange vachida kurwisa mapurisa.
Vanhu vanga vachifamba vachiimba vachiita maslogans vachitaura mazi ita vanhu zvazoda kuti pavaona mapurisa vanhu vakatoratidza kuti vanotoda kutorwisana nemapurisa. Mapurisa pavafamba vachienda kune vanhu, vamwe vatanga kutiza pakakanda tea smoke, pazodonha mukadzi adonha azotorwa neve Red Cross vakaenda naye. Mapurisa havana kupfura munhu, mapurisa havana kushandisa mabara atinoti pachirungu malive rounds kupfura vanhu. Zvese izvozvo zviri pachena.
Vaendera mberi vachiti kuulawayo mumisha yenjuve nechavalala vanhu vamuka vachipisa mataira anokisa matombo mumugwagwa, uye izvi zvaitikawo kubudiriro muHarare. Vanyati vati ibasa remapurisa kuchengetedza runyararo, zvivakwa mudziyo yevanhu pamwe nevaya vasinei nezvekuratidzira. Zvichakadai vechidiki veZANU PF vaswera muHarare Gardens vakamirira kuti vagozobatsira mapurisa kana paita mhirizhonga, asi nhasi varatidziri havana kupodzera matombo kana kurwisana nemapurisa sezvakaitika munandira apo varatidziri vakarwisana nemapurisa zvakazokonzera kuti masoja apindire pakafa vanhu vanodarika 15. Pataenda pamhepo mudhorobha manga muine vanhu vashoma shoma avo vange vachitsvaga zvekufambisa sezvo vemakombi nemabhazi vamira kufamba vachitya kuparadzirwa motokari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vedzisvondo vanoti mapurisa atyora mutemo nekurambidza kuratidzira kwanga kuchitungamirirwa neMDC yavaNelson Chamisa. Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti pasi pebumbiriro remitemo yenyika mapurisa haana masimba ekurambidza vanhu kuratidzira. VaMagaya vanotiwo zviri kuitika munyika pasi pehurumende yavaEmmerson Mnangagwa zvakatodarika zvaiitika pasi pehurumende yaivaimbova mutungamiri wenyika Robert Mugabe. Roy Choto weStudio 7 abata Bishop Magaya kuti tinzwe maonero avo.
Ndoda kutanga ndapembedza kuratidza ikoko chinhu chakanaka zvikuru, vanhu vane kodzero yavo maringe nesection 59 yebumbiro remutemo wedu. Now ndingangoti vamunangagwa havavaradza chido chekuda kuvandudzwa mumatongero avasaka isu tinoona kunge vari kupfuurira mberi neudzvanyiriri nekurepresa vanhu muzvido zvavo iye nemaliberties avo. Saka chinhu chatinoshora chose nokutsorobodza ndo zvinoratidza kuti hapana difference pakati pehurumende yavamunangagwa neva Mugabe. In fact, java mnangagwa ilikutuwa we nukuda kutuwa nukuta wa chitumbo uraya wapa.
Mapurisa akashandisa mutemo weposa. Unova mutemo wakava ndudzwa ne darere seneti Srondorino. Muno zitora sei zaitwa ne mapurisa.
Zaitwa ne mapurisa jinongo ratiza kuti mukata ne marongero avo ne maito avo. Havasi vanhu vari genuine. Uye kuti havasi vanhu vano operata very professional. Vano operata vachishandiswa nema politician. Ndiyo ndakira kuti mapurisa edu kana vakaregedzwa vachishanda nemazvo ndava ivo havakafodha kubhadhara dzimba dzavanogara, havakafodha kutenga chingwa. Saka vari repressed as well. Asi nyaya iripo ndiyo kuti vari kukontroliwa zvakanyanya nehurumende yavamunangagwa. Saka kushandiswa kwavaita posa iyi chinongori chiratidzo chekuti havasati vavandudzika.
Mapurisa ari kutiyo anga aine ruzivo rwokuti izvo kuchange kuchiitwa mhirizhonga, nokudaro vashandisa mutemo iwoyoyo kudzivirira vamwewo zvavo vasinene kuratidzira uku kunge vange vakachengetedzwa nemutemo.
Vanga vachadziva sei kana vari vanhu vanogona kuita basa ravo semazvo. Munomirira kuitwa mhirizhonga, mosunga vaita mhirizhonga. Tinozviziva isusu kuti gare gare kwaive neimwe demonstration yakaitwa nevanhu vanenge vakarerekera kuzano PM under OCCC yavanoti broader line. Vaidemonstrate against Zigera vakaita almost 3 months. Vakapicha matende avo papa American Embassy. Hapana akambovatuka, hapana akambovasoropodza, hapana akamboti tiri kufungidzira kuti vangangoita mhirizhonga. Saka ngatatova bvise ipapo. Zvinongora zvachete kuti excuse yavari kupa yekuda kujustify yatinoti muchungu brutal show of force. Saka izvozvo tinosoropodza nokuzvitiura zvakasimba.
Iwo mapurisa vari kuti izvo vari kungotevedzerawo zviri pamutemo.
Hausi mutemo iwoyo, dzava mutemo unopa vanhu freedom of expression, freedom of association, freedom to demonstrate nekupetitiona. Ndozvanga zvichida kuitwa neruzhinji rweZimbabwe vachitungamirirwa nebato rinopikisa reMTC. Saka hapana mutemo wavatevedzera. In fact vachikora mutemo maringe ne section 59.
Zvii zvingaitwe ne MDC nevamwe vese vanenge vachida kuratidzira takatarisa zviri kushandiswa nemapurisa vachitizvo vari kutedzera mutemo.
Vanhu ngavazvigadzirire kupinda mune mumwe mwaka wokusungwa. Ngatizvizive tarisa from the end kuti chaitika ndechekuti tikademonstrata tasungwa. Atozvidira kudemonstrata. Inini kurudzire yangu weZimbabwe nderekuti panguva inotevera vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvo zvakaitwa Malawi. Vanhu ngavarambe vari mumugwagwa sezvakaitwa kuSudan. Ndava ikodzero yevanhu yekumanikidza hurumende kuti vakise zvinhu, vagadzirise zvinhu.
Mutungamiri weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotsigira bato reMDC nezvimwe hazvo zvaratidzira mumaguta eLondon neWashington DC nasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yanga yaronga kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC. Kuratidzira uku kwaenderera mberi uye nhasi muno mustudio tatsikwa nemurongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada. Tinogamuchira nemufaro vaMada.
Tinotenda nekuti tambira mukuma blessing.
Mukatudza kuti musangano kana kuti kuratidzira kwanhasi uku kwafamba sei?
Kuratidzira kwanhasi kuri kufamba zvakanaka. Mandidedza kuno tinozvitenda. Ndasiya vamwe vangu varipo vachiita zvavari kufanira kunge vachiita. So isusu tiri kutaurira hama dzedu dziri kuZimbabwe musangano wedu leadership yedu kuti takamira nemi. Hamuna kupiwa mvumo yekuita, isu tapiwa mvumo. Takachengetedzwa nemapurisa nesecret service yemuno muAmerica vakatichengetedza zvakanaka, zviri kufamba zvakanaka.
Asi makwanisa here kuti mupe tsamba yenyunyuto kana kuti mutaure nevanomirira Zimbabwe muno muAmerica?
Ndoda kuti ndizvibude pachena. Vanomirira Zimbabwe muno kutaura embassy yedu havavhure even gate ravo, nekuti vanhu vasingatambire vanhu vakaloka gate ravo. As we speak, we are going to share the pictures of that zvataburi zvatatora kuti vanhu vazive. Asi tichatumidzira through the electronic means that no one's waiting nguva dzese.
Asi vamwe vangade kuziva vamada kuti zvinobatsirei kuti kana muri muno muAmerica taona vamwe vachiratidza vari kuBritain muratidzire, pane zvazvinochinja here?
Zvino chinja zvakasimba chaizvo kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nevavanotungamira navo nebato redu vatungamiri vedu vese vanoona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuAmerica zvinorangarira kutambura kuri kuita nyika, kutambura kuri kuita vanhu. Saka izvozvo zvinorakidzawo kupasi rose kuti hurumende iko kuZimbabwe yakundikana ende zviri kubuda social media yatinakira nekuti zvese zvatiri kuita tiri kuzvikanda pasocial media endi zvichange chisvika kuSeneti yemuno vanova vanovingirwawo kunoku nehurumende yeZimbabwe kuti vatsvage kunge vachidyidzana. Saka vachiona zviri kuitika nezvatiri kuita zvinorakidza zvega kuti Zimbabwe yakamira sei.
Saka pane hurongwa here kuti muendese tsamba dzenyunyuto iko kuSenate kana kuti kuCongress kana kuti kuWhite House?
Tiri kutozvironga zvese izvozvo zviri mugwara, zvimwe zvacho zviri kutoitwa nevedepartment iroro nedzimwe tsamba dzatinadzo pano dzakaitwa nedepartment redu recommunication. Zvese zviri kuenda kuSenate, zvinova zvinhu zvatinoita nguva dzese patinorakidzira. Nema local leadership yedu, atinoti ma local congressmen, kana tiri kunzvimbo dzatinogara tiri kuvatumidzira.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamada nekupinda muchirongwa chedu muzuva ranhasi muchikwanisawo kuti munge muchipinda mumastudio zedu.
Tinotenda chaizvo nekusvika pamuzinda westudio 7 takamirira zvizvarwa zvese zveZimbabwe. Tiri pano senhengo dzemusangano weMDC, the only will of change in Zimbabwe. We are here to represent all the suffering, long suffering people of Zimbabwe. Thank you.
I want to attend as Guru Avangwari Murongi Misangano MDC North America Province of Nick Mada Vachitaura Vari Muno Mu Studio Medu here Studio 7 Mu Washington DC. Magaterera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika kuTanzania kumusangano wevatungamiri wenyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC Ordinary Summit of Heads of State and Government wechimakumi matatu nepfumbamwe. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vatore chigaro chekutungamira bazi rezvematongerwo enyika muSADC kana kuti Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Asi mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Vatendai Biti vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kutora chigaro ichi vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu.
Munhu ari kudika violence instability haangagoneka ari iye kuti agache Organ ye Defense and Security. But one more importantly, SADC ngai make sure kuti Zimbabwe yaenda paagenda muite nhaurirano muno under SADC.
Vabiti vati vatumirawo nhumwa kumusangano weSADC uyu vachikurudzira kuti SADC izeye nyaya yeZimbabwe.
Takatumira Professor Watchman Nube na Gladys Zakwayo kuTanzania ikokoko kuti vanotimiriri.
Asi vachipindura mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vakasarudzwa nevanhu nekudaro vanofanira kuti vatore chigaro ichi.
Vamunangagwa ndiye mutungamiriri weZimbabwe, wedza uri munhu weZANU-PF, wedza uri munhu weMDC kana utauna bato uri wechechi. Saka vane kodzero manje yekutora zvigaro zvinowanikwa zvichiwanikwa zvakanangana nenyika yedu zvichibva kuAU zvichibva kuSADC. Zvose izvozvo vane kodzero yekuzvitora nokuti ndiye mutungamiriri wedu.
Vachipindura panyaya yekuti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu zvapa kuti ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze, vamutodi vati Zimbabwe inyika yakazvimiririra isingaudzwe zvekuita nedzimwe.
Iri nyika yakazvimiririra yoga inorespectwa neUnited Nations. Saka tinoita mutemo yedu tichiitevedzera pasina watinotya, pasina watinobvunza kuti apa todii, apa toita sei. Tiri pachedu, tiri kuita zvinhu zvedu seZimbabwe ende hatina watinotya kana kubvunza kuti tingafambe sei.
Tichiri panyaya iyi, masangano akaita seUnited Nations, mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union, Britain neAmerica uye masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita se Human Rights Watch ne Amnesty International anoti ari kunetsekana zvikuru nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Vati mapurisa ose ari kuonekwa pamavhidhiyo achizvindikita vanhu anofanira kutorerwa matano akasimba. Mutauriri wemukuru webazi reUnited Nations High Commission for Human Rights vaRupert Colville vauza Studio 7 kuti nyaya yekuratidzira ikodzero yevanhu vose uye inofanira kuremekedzwa. Ko, chii chingaitwe nemasangano ekunze aya kubatsira Zimbabwe? Tabvunza Dr. Victor Chimutu, vanotungamira sangano reZimbabwe yadzoka, maibuye iZimbabwe.
Chingatodiwa munyika yeZimbabwe pari zvino, kubva zvino kuenda mberi, kuti pawe nevatungamiri vekunze, kana kuti atingati marespected global figures anouya kugadzirisa zvinhu muZimbabwe naurirano, kana kuti paitwe kakuforceredzwa kanoitwa munangagwa nezano PF nenyika dzekunze zvikuru sei dzemusadak neAfrica Union.
Muna 2009 veSadak, African Union neUnited Nations ndivo vakabatsira Zimbabwe kuti iumbe hurumende mubatanidzwa mushure memhirizhonga inotyisa yakaitika apo paida kuitwa sarudzo dzechipiri dzemutungamiri wenyika muna 2008.
Munau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu vakawanda vachiti murairidzi mutsva weHighlanders Mandla Mpofu uyo akatora basa kubva kuna Madinda Ndlovu akasangana nemutoro mukuru Svondo Rino. Ngatinzwei kubva kuna Michael Kariati.
Chekwata ichi chiri kuongororwa zvakasimba apo chiri kushanya kuHarare kuzosangana nemakepekepe Capes United ayo ari kurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Bhosvo haisati yakundwa kubvira Mandla Mpofu apiwa basa reurayiridzi achitsiva Madinda Ndlovu, asi Capes United ndicho chikwata chinganzi chichapa Bhosvo ongororo yakadzama yekusimba kwechikwata chavo. Capes United iri pachinhano chechipiri mugungano rePremier Soccer League ine mapoints 30 neimwe chete point imwe chete pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya. Paakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Bhosvo nemaGreen Machine dzakaita mangange 0-0, asi vatsigiri veCapes United vakabuda munhandare yeBarberfield Stadium vachizhamba mushure mekunge mubati wepembe akaramba achibodzwa chavakanwisa uyezve vachichema kuti vaive varambirwa penareti yaive pachena. Asi zvese izvi zviri kupera muNational Sports Stadium neSvondo apo makepekepe ari kutarisira kutora mapoints ese matatu nekuramba akasonana neFC Platinum Highlanders yacho ichidawo kukunda kuti irambe ichikwira muhurongwa hwezvikwata zvemugungano iri. Makore apfuura Highlanders yanga ichiwanzorova makepekepe, asi mumwe mutsigiri weMagreen Machine Muzare Tanaka Morgan vanoti kudhererwa uku kwapera.
Tambo ndiyo kuti takatohwina kudhara, saka changosara ndechongoti titore mukombe zvaHighlanders zvatingatozoverengera kuti vanotikunda tikutongovakunda.
Asi FC Platinum iyo ine mapoints 34 iri kutarisirwa kuramba iri pamusoro kana kuwedzera mapoints ayo iri panyanga apo iri kushanyira vavatidzani vavo veTriangle Mugibo Stadium neSvondo zvekare. Dynamos iyo iri kukwira zvishoma nezvishoma patafura yemugungano iri iri kufamba nzendo refu. Dynamos yave pachinhano chechinomwe nemapoints 28 kubva mumitambo 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kwanga kwakarongwa neMDC uko kwatadziswa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. sezo nguwedi apira regaiti mbotarisa misuri na u zvakare. Gutare Harare rasikwera rakavharwa nhasi nemapurisa mushure mekunge zvuru zvevanhu zvapinda muguta iri zvichiratidzira. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro cheMDC chekuti risendege parutivi kurambidzwa kuratidzira kwebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.